Isu sevashandi rwe takagara takataura kune vashandi nehurumende kuti nyaya yemaminimum wages haifanirwi kutaurwa patnf. Nyaya yemaminimum wages ngaiitwe kune anonzi manational employment council. Industry yega yega yatinayo muZimbabwe ine inonzi national employment council. Basa guru rema national employment council ndire kuita yatinoti collective bargaining, kunegotiate maconditions of service muindustry imomo, nokuti ndivo anozivurura mamiriro akaita industry yavo, ndivo vanozivurira kuti makambani ari kuperforma sei muindustry mavo, ndivo vanozivurira kuti zvatingagone kutakura semaminimum wage ndezvipi.
Saka hamusi kutenderana nezviri kutaurwa nezctu zvekuti ngazvikandwe mudariro kutnf ikoko?
Sevashandirwi, tarisiro yedu haisi yekuti kutnf kutaurwe maminimum wages. Maminimum wages ngaataurwe kuindustry. Kana muri sei mubrewing industry, munoseta minimum wage yenyu imomo. Kana muri mubrick making industry, moseta minimum wage yenyu imomo. Kana muri muagriculture industry, NEC yenyu yoseta minimum wage yaimomo.
Ko chii chakaipa kuti pangotarwe mari yekuti mushandi wepasi anotambira mari?
Kuti tiite one size fits all zvinogona kuuraya mamwe makambani. Munogona kuseta minimum wage yekuti taseta yakati nhasi, imwe industry yoti isusu tanga takavhara nguva yese nenyaya yelockdown, hatikwanisi kubhadhara minimum wage iyoyo. Saka industry yega yega ngaizvisetere maminimum wage through atinoti maNEC.
Iyo NEC yacho yakamira sei?
NEC set up ine trade union neemployers organization. Maemployers organization ari ikoko kuNEC mamembers edu. Saka matrade union ariko kumaNEC mamembers ema major trade unions atinawo, mafederation nematrade union atinawo muZimbabwe.